tangatine msangano wedu we constituency kunkulumane 12 patanga tichisangana nezvarwa zvekunkulumane nekupelandaba nekusizinda patachikurukura nyaya yedirection yedu yemuparliament takusvika pasarudzo vazhinji vanenge vachida kunzwa kuti imisa MP vasiziva ndezvipi zvamuchatiitira saka tachipara urongwa our agenda for parliament our 10 point plan yekuti kana tapinda muhurumende tine tigadzira zipi tawana mukana wekutaura apa ta agenda yehurumende kuti kana tapinda vachamisa ndezvipi zvavanenge vachigadzira tataura nyaya yematitle deeds achapiwa vanhu nyaya yekudzidza mahara primary education free from grade 1 to 7 tadiscasa nyaya yefree primary health care tataura nevanhu maerana nenyaya dzatira kugadzirisa kudzosa Zimbabwe into the common wealth nedzime maplatforms enyika dzakasiyana-siyana tataura again apata agenda yedevelopment kuvaka kwemugwagwa matractor pedistrict tataura nyaya dzekuvakwa kwemahospitals pedistrict tataura nyaya yekuvakwa kwemaclinic tataura nyaya yekusimudzira upenyu hwevanhu nekuti mazimbabwens atambura vanhu vari kutarisira kuti muzimbabwe muite shanduko vanhu vanoita nenhamo masoja mapurisa macio tataura nyaya yemasalaries emacivil servants above poverty bottom line kuti munhu wese nekudempoliticisa mainstitutions of the state kuti their fidelity ive into the constitution of the country saka ndozvata achikurukura tagamuchirwa nevanhu neruzhinji tafarira nekuti vanhu vese vari kuziva kuti ndo makandidate edu etriple c nekuti munoziva zanu yanga yaita chitsotsi chekutrakubiridzira saka tachiintrodusa macandidates edu kuti kana tiri kunkulumane kuchabalala pelandava constituency our member of parliament ndava gift ostalo siziba kana tiri kunuveve ndivabhajila kana tiri kupumula ndava sicelesire mahlangu kana tiri kutumbani candidate wedu weparty official ndiplease doe saka tachiintrodusa macandidate edu nekuintrodusa our governance acho
mangwana mune humwe urongwa here huri kutariswa kuitwa nemutungamiri webato renyu vanelson chamisa
kana titange tichisimuka kuno kublawai takananga masvingo province pachanga pachitaura mukuru vaarigori nelson chamisa vanenge vari kumasvingo vachibvako vachananga kuchiredzi kuti vataure neruzhinji rwevanhu vari kumasvingo kuti vazive kuti zimbabwe dzayakuya vazive agenda saka takurudzira vanhu vedu kuti vagadzirire musangano wemangwana kumasvingo uye tagadzirira futi kuno kublawai musi wa 2030 kuwhite city sports stadium pachange pachiuya vaarigori nelson chamisa.